manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 15/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoja nemapurisa vari kuti rova ende pamusoro pezvo vaitibvisisa mari $10 pamusha takabvisa 5 times tichibvisa ma $10 ichinzi imari yeloya yekuti inotimirira tiwane pekugara but so far zvina zvazviri kurubatsira takudzingwa ende mari dzematransport hatisisina.
Vamwe vanhu vakagara patsva kunzvimbo yemapurazi eChemagora pedyo neGokwe Center mudunhu reMidlands varugara pamhene mushure mekudzingwa nemauto. Vamwe vatsigiri veMDC vanoti vari kutambira danho remunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora rekuti vabude musarudzo dzekutungamirira bato.
Mushandi anofanirwa vachipiwa 1800 RTGS. Mario yoinongo chinja nguva nenguva kana iri RTGS.
Munyori mkuru musangano rezCTU vaJafet Moyo vanoti varikumbira hurumende kuti ione kuti mushandi wepasipasi atambira mari inosvika madora masana matanhatu ekuAmerica pamwedzi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanhu vakagara patsva kunzvimbo yemapurazi eChamagora pedyo neGokwe Center mudunhu reMidlands varugara pamhene mushure mekunge zvikwata zvemasoja nemapurisa zvapisa nekupunza misha yavo vachinzi vakagara ikoko zvisiri pamutemo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Takasvika Studio 7 kunzvimbo yeSusiso nezuro mangwanani takaona mimwe misha iri pedyo nemugwagwa weKwekwe Gokwe ichitsva. Vanhu vakawanda vari kumucheto wemugwagwa vakachengetedza zvifuwo nezvirimwa zvavo. Susiso ndeimwe yenzvimbo dzine chitsama dziri mumapurazi eChamagora uko kuri kudzingwa vanhu vari kunzi havafanirwe kunge vari kugara munzvimbo iyi. Vamwe vevanhu ava vakaudza Studio 7 kuti vange vachirara panze vachinaiwa nemvura kubvira musi wechina manheru mushure mekunge zvikwata zvemasoja nemapurisa zvasvika munzvimbo iyi zvichipisa kana kupunza dzimba nezvimwe zvivakwa zvevanhu ava vachivati vabve munzvimbo iyi. Vakawanda vevanhu ava vainge vasina kugadzikana vachitya kutaura sezvo vainge vachiti masoja nemapurisa aya vari kuramba vachivatandanisa nekuvarova. Mumwe wevashoma vakabvuma kutaura ndomumwe mudzimai akangozvidoma nezita rekuti amai Nyoni.
Tirikutopisigo wemoto urikutopfuta ugo izvezvi mamagadzire izvezvi murikutopisiwa izvezvi tirikutoraramira nevana vedu kuunicenda kuchechezioni ndokwatirikutoraramira ndokwatakatotawo zvibagwe vamwe varikutota vachingonokanda wohamheno kuti kupi kwari kunosvikanda saka hatatambura izvi chero ng'ombe chaidzo chaidzo kufudzira tina ezvino handima wati kwapisiwa ng'ombe dzatobuda dzativa kuno kurodhi toshava kuti todini isi chikuya muno takaudzwa kunze vhuku vanhu saka isi kauya kuvhu hatisina kukudzokera isu.
Nzvimbo yeChamagora yakagara yakatarwa senzvimbo yemapurazi evanhu vatema nyika isati yasununguka uye vazhinji vavo vakatenga mapurazi munzvimbo iyi kare. Vanhu vakagara patsva ava vakauya panguva dzakasiyana-siyana vachibvawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita uye asina kuda kutaura pamhepo anoti nemusi wemuvhuro svondo rapera vagari vakawanda vaive vapiwa matsamba ekuvazivisa kuti vanofanirwa kubva munzvimbo iyi nekuti vari kugaramo zvisiri zviri pamutemo. Mumwe wemugari uyo akati anoda kuzikanwa nezita rekuti amai Nyasha chete akati ave nemakore anopfuura gumi achigara munzvimbo iyi achiti chinorwadza vanhu ndechekuti vakabhadhara mari kumasabhuku nemasadunhu kuti vagare munzvimbo iyi.
Mambo wedu ari kuti idzokerai mukati mugare, bhati masoja nemapurisa vari kutirova ende pamusoro pezvo vaitibvisisa mari $10 pamusha. Takabvisa 5 times tichibvisa ma $10 ichinzi imari yeloya yekuti inotimirira tiwane pekugara, but so far zvina zvazvikurubatsira takudzingwa ende mari dzematransport hatisisina.
Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Chief Njelele vanove ishe wenzvimbo iyi asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Asi gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti kudzingwa kwevanhu ava kwambomiswa. Vati hurumende yakatora danho rekuti vanhu vose vakagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvisiri pamutemo vanofanirwa kubva munzvimbo idzi, vachiti hurumende yave kuedza kuona kuti pavanhu ava vanokwanisa kudzokera kwavakabva ndevapi uye vasingakwanise ndevapi kuti vagoona kuti vobatsirwa sei. Vanoziva zviri kuitika vanoti kune mhuri dzinopfuura 200 dziri kugara mumapurazi ekuChamagora. Mumwedzi miviri yapfuura pane vanhu vatatu vakafa mushure mekurwisana pakati pevamwe vevagari ava nevamwe vanasapurazi vemunzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri paGokwe Center, ndini Taurai Shava.
Sangano reKeto Institute muWashington DC muno muAmerica nasi razeya nyaya yeZimbabwe zvikuru matambudziko akatarisana nenyika uye kuti pane zvingaitwe here kugadzirisa matambudziko aya. Mutoro wedu wenhau Marvelous Mhlanga Nyauye aenda kumusangano uyo. Wakadii Marvelous?
Aiwa tiri nani, makadii koko?
Aiwa tiri nani. Marvelous, ungatiudze kuti ndivanani vataura pamusangano wanhasi uyu?
Aiwa pamusangano wanhasi panga paine vamazvikokota vakati wandei. Panga pari vaDerry Hood vanovaivo Washington correspondent vanobva kuHong Kong asi vari base munomo, naSteve Hanke vanova muzvinafundo weApplied Economics paJohn Hopkins University, nava Moore vanovaivo visiting fellow weGlobal Development vanga vari kutaura pamusangano uyu. Asi chazonyanyonakidza pamusangano uyu tabvataona pane gurukota rezvemari Vantuli Nyube vanga varipo vachiteerera pane zvanga zviri kudzeyewa pamusangano uyu.
Saka idzo nyanzvi dzanga dziripo idzi dzati kudii nenyaya yeZimbabwe uye zvingada kugadziriswa?
Nyanzvi dzanga dziri kunyanyotaura kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa mitemo yakawanda kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Mitemo yakadai seyekugadzira kusatora minda nezvimwe zvakadaro. Vataura zvakare kuti nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika ingange iri kukanganisa mafambisirwo ari kuita zvinhu. Saka vamwe vanga vakuzodeedzera kuti dai zvirango zvadziswa zveupfumi.
Ko vahangi vatiwo kudii nekuti kazhinji ndo vanowanzonyora-nyora nyaya dzeZimbabwe nekuti ivo inyanzvi munyaya dzehyperinflation. Saka vana vemuZimbabwe vakawanda vanoverenga nezvavo pama Twitter apa nepamadande mutande vanga vachitiwo kudii nenyaya dzezveupfumi.
Vahangi vanyatsorondedzera ivo vakati Zimbabwe inogona kugadzirisa zvinhu kana ikateedzera zvinodiwa. Nyanya vanga vari kutaura ivo kuti vanogona kudzidza kubva kune zvakaitika kuSingapore zvikurusa mukuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vahangi vanga vari kunyatsotaura vane mifananidzo yavo yanga ichiratidza kuti nyika yakatanga iri apa, inflation ikazokwira ichienda uku, uyezve panguva iyo pakaitwa hurumende yemubatanidzwa inflation yakamboti dzikei. Zvinoratidza kuti Zimbabwe ikava iye ino hurumende inowanikwa iyo isingachikore kodzero dzevanhu ichiita demokrasi, zvinhu zvakadai zvinogona kugadziriswa.
Vamutuli Ncube vapuwa here mukana wekutaura apa kana kuti vanga vachingoteereravo?
Vantuli Ncube vanga vachiteerera asi vazopiwa ivo mukana wekutaura papera musangano uyu. Vakasimuka ivo vakataura vakati Zimbabwe yakazvigadzirira kuti igadzirise zvinhu nyanya panyaya yekupa mari kuvarungu vaya vakatorerwa minda. Pane zvemumwe mudzimai anga ari kutaura iye panyaya yemaproperty rights achiti ndonyaya imwe iri kunetsa kune hurumende dzingade kunge dzichibatsira nyika yeZimbabwe. nekuti vazhinji vari kuti iwo Zimbabwe haisi kutora mukana wakanyatsosimba kuti igadzirise mitemo yekuti vanhu vati vazotororwe minda yavo nezvimwe zvakadaro. Saka vamwe vevasimuka vakataura ivo vakati kwete, Zimbabwe ndo zvairi kuedza kugadzirisa izvozvo, uyezve vatori nehomwe yemari yekuti vachatanga kunge vakupa vaya vakatorerwa minda, nyanya vakwegura vechirungu.
Vataurawo here nyaya yezvirango vamutulinwe?
Vataura ivo vakati vafadzwa ne mataurira anga ari kuita vamazvikokota vanga varipo, vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Saka vanga vari kuti vafadzwa neizvozvo, uyezve vachidzokera kumusha vari kuti ivo vachada kuzoona kuti zviri kutaurwa izvi kuti zvigadziriswe nehurumende zvinogadziriswa sei. Asi pasipindowo vamwe vataura kuti vanube vanogona kunge vane urongwa kana kuti vane havi yekuti vagadzirise zvinhu, asi zvinoda ndezvekuti hurumende yavamunangagwa inge ichizovapawo nzvimbo kana kuti yatingati space yekuti vakwanise kunge vachiita zvavari kuda. Nekuti pataurwa ipo pakanzi vanube vanogona kunge vane unyanzvi hunodiwa kuti ikonomi igadzirike, upfumi ugadzirike, asi zvinotoda kuti hurumende ikwanise kuvapa mukana wekuti izvi zviitwe, pasashandiswe kumbunyikidzwa kwezvavanenge vachida kuti zviitwe nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Aiwa, tinotenda zvikuru marvelous Mhlanga, mutori wedu wenhau ari muno muWashington DC. Manga muchiitwa musangano wakanangana nekuziya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Aiwa, tinotenda kuti
vatsigiri veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru nedano rakatorwa nezuro nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora rekusakwikwidza pachigaro cheutungamiri webato iri paCongress ichaitwa mwedzi unouya. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti vaMonzora vanogona kudaro havo, asi zviri kuvanhu kuti vavadome kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Dzimwe nhengo dzeMDC dzaive pamusangano weCongress uyu dzinoti dano iri rinosungirwa kunyatsosimbisisa bato iri. VaDennis Makowe vekunyanyadzi, avo vange vari pamusangano wesarudzo idzi, vanoti mukuru wehondo haasungirwi kubviswa pachigaro kana hondo isati yapera.
Hatichinji komanda tiri pastruggle. Kana tiri pastruggle, komanda tinoda kuti tipedze struggle tindori naye. Saka tinoda kuti vachamisa varambe varipo kusvikira tapedza hondo yatakatanga. Plus vachamisa ndivo vane momo dzese dzakaungana pano, ndivo vatiri kutarisira kuti vatitungamire kusvikira tabvisa vamunangagwa pachigaro.
VaPatrick Mugejo vanoti kubuda musarudzo kwakaita vaMonzora kwakapa kuti MDC isave netupoka tupoka.
Inoti zvaitwa panamba zvakanaka maningi, endi zvaita anhu akuru edu atirerusira, because zvazvichatozobare division musangano. Saka izvi zvatoitwa zvakanaka.
Mbuya Elizabeth Rutsate vekuchimanimani vanoti kana vaMonzora vachirevesa mumashoko avo ekuti vave kuramba vakamira nekuda kusarudzwa kuitwa munyori mukuru, hapana chakaipa, asi ngavamire pachokwadi kwete kutamba nebato uye vanhu vakuru vemumusangano weMDC.
Pachangu inini ndiri kuti dai iye zvaataura izvozvo izvo akagona kuramba akazvibata kuti ndinoda kuti uchamisa ramba ari president, iye woita chinyi, oramba ari panzvimbo yake oya anga angori, tinozvifarira. Asi kuti akazochinja papamberi apo hatiwirirani nazvo.
VaMonzora vakaudza vatsigiri vebato ravo kubetwo kusakubva kuti vainge vobuda mumakwikwi ekutungamirira bato.
Tichazama kuwana chigaro chasekretari general webato riri.
Asi zvisinei, vaMonzora havana kudomwa kuti vange vachiwana chigaro ichi pasarudzo dzapera nhasi mangwanani mamutare. Vakadomwa kuva mutauriri webato iri kumanikaland vadavid Panganai vaudza Studio 7 kuti vaMonzora havana kudomwa sekutarisira kwavaiita.
Hatina chikonzero chizere chekuti sei vasina kunominatwa, nekuti vaMonzora mukuru mubato redu havamiriri manikaland chete.
Pakapera sarudzo manekalendi yakadoma vachamisa semutungamiriri vatevedzeri vavo muzvinafundo Walsh Minxube vamogeni komichi sachigaro amai Tabitha Khumalo mubati wehomwe vatendai Biti munyori mukuru webato vacharlton wende murongo wemabasa vaamos Chibaya mutauriri webato vajacob Mafume vachiteverwa navaluku Tambori Nyoka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muhurukuro yavakaita nenhepfenyuro yeZBC nebepanhaure Herald iyo ichaburitswa musi uyo Zimbabwe inenge ichipemberera kuwana kuzvitonga kuzere. Vanoti nyaya yegukura hundi inofanira kuti izeiwe mumakore ekuma 1983 kusvika kuma 1987. Mauto e5th Brigade anopomerwa mhosva yekuponda vanhu muMidlands neMatabeleland. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza bepanhaure Standard kuti iyi yainge iri hondo kuchifa vanhu kumativi ose. Mukuzeya nezve nyaya iyi, tanonoka Wande abata vanorwira kodzero dzevanhu vachanda nesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakakosha hongu kuti vana veZimbabwe vese zvavo kunyanya mhuri dzakarasikirwa nehama vapinde munhaurirano pamusoro pegukura hundi. Kana vakuru vachirevesa kuti panodiwa nhaurirano, nhaurirano ngadzitange nekubudisa pachena zvakabuda mugwaro rechihambakwe komisheni nekutaura kuti ndezvipi zvavachaita kuzadzisa runziro yakataurwa mugwaro iroro.
Munoona sekuti nhaurirano idzi hadzingavi nemusoro here kana vanhu vasina kuvudzwa zvakabuda muchihambakwe komisheni?
Aiwa, tiri kuti isu chihambakwe komisheni ndope kutangira vanhu havagoni kuita nhaurirano vasingazivi kuti ko hurumende payakaboti ngakuongororwe kuti nyaya yekukura hundi iri kufamba sei, ndezvipiko zvakabuda nemhaka yei hurumende yeZimbabwe yairamba kusvika nanhasi uno kubudisa pachena zviri muchihamba kwekomisheni. Ingawani vamunangagwa vakabudisa zvakabuda mugwaro mukomisheni yavamoshande yegore rakapera ndope kutangira ipapo.
Vanhu vangataurirana chinyi pasina hurumende?
Haisikori nyaya yekuti vanhu pachavo vataurirane, inyaya inofanira kutungamirwa nehurumende kuti igadzirise, nekuti kana pachinge paparwa mhosva, pachinge papondwa vanhu, pachinge pashungurudzwa vanhu mhuri dzakawanda dzichichema, hakusi kungoti chete tauriranai, asi kuti mutemo uri papi. Vamunangagwa semutungamiri wenyika ngavataure kuti pane zvichaitwa here kudivi remutemo kune avo vanenge vachipomerwa, uyezve kuhurumende yachona, nekuti hurumende ine basa rayakaita, ndo yaitungamira mauto ndehurumende, ndo panoda kuti pagadziriswewo zvakare ipapo. Ndaurirana hadzida kuipa, asi panoda chinobatika chinobuda mazviri, mhuri dzibatsirikane dzakasara dzakashungurudzika.
VaDewa Mavhinga vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abatawo vaBeliever Gaule avo vanova nhengo yeZANU-PF kuti tinzwewo divi ravo.
Zvinofadza chaizvo kuti mutungamiri wenyika aona kuti zviri nani kuti nyaya igadziriswe. Nyaya yato gara ichinetsa, vamwe vanhu vechiishandisa nenzira isiriyo, vamwe vechikampena vechiishandisa nyaya iyoyo. Purezidendi ndiye anofanira kuti afambe mberi, aende mberi, atungamirire chirongwa ichi, agadzirise, aone kuti kune vanhu vacho vachapiwa mukana wekuti vafambire vanhu vaite zvese izvozvo zvinodiwa kuti nyaya igadziriswe.
Pane vamwe vanoda kutanga vaziva zvakanga zviri muchihamba kwekomishen pasati pataurirama, munofungei nazvo?
Sezvo takutanga kuti nyaya yacho itariswe, igadziriswe, toda kuti vanhu vataure vakasununguka, vaone kuti nyaya yakanaka yekuti chinhu chichigadziriswe ndeipi. Handifungi kuti purezidendi acharamba mazano achabva kuvanhu kuti haiwa iye zvino tinotatarisira kuti nyaya ibate nenzira yakati.
Kana makatarisa nyaya iyi vagaule, chii chingafanira kuitwa kuti nyaya iyi ipere mukati mevanhu veZimbabwe?
Vanhu vakaira nedambudziko iroro vanofanira kuti vashanyire kunzvimbo dzavo, kuite misangano vanhu vataure zvavanoda kuti hurumende irabetsere nazvo. Nzira dzacho idzodzo dzichabva kuvanhu vacho vachitaura vakasununguka. And for the first time ndinofara kuti mukana wokuti vanhu vataure nenyaya yekukura unzi waunzwa nehurumende vamunangagwa. Hatingei mberi titore mukana uyu, tishandise mukana uyu nenzira yakanaka naka sevanhu veZimbabwe. Vanhu vacho vakawira nedambudziko iroro.
Avo vanga vari vaimbo vasenator weZANU PF vaBelief Gaule vari parunare muBulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanoti varikumbira hurumende kuti ione kuti mushandi wepasipasi atambira mari inosvika madhora mazana matanhatu ekuAmerica kuti akwanise kurarama sezvo zvinhu zvaoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vanoti vari kuda kuti kumbomira kuwedzerwa mari dzevashandi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, vachiti munhu wose anofanira kusunga dzisimbe. Tabata vaMoyo.
Isisu zvataita sebato revashandi tanyorera hurumende kuti kugadzirisa dambudziko iri ngative ine minimum wage, tingati pachirungu national minimum wage. Mari inofanira kutambirwa nemushandi wese zvake. Saka tirikutarisira kuti chekutanga tingawirirana kuti ngakuve neminimum wage. Isisi tirikufungidzira kuti $600 ndiyo mari inokwanisa kuchengeta munhu. Kana yakutochinjwa kuendeswa kumaRTGS, inochinjwa nekuti interbank yenguva iyoyo inenge iri pamari. Asi pazuva ranhasi taitaura kuti mushandi anofanirwa achipiwa $1,800 RTGS. Mari iyoyo inongochinja nguva nenguva kana iri RTGS. Asi kana iri American dollars, $600 ndiyo mari tiri kutarisira kuti, kana kuti noti kutarisira, tiri kuti ndiyo inogona kuchengeta murombo.
Hurumende yapindura here tsamba yenyu?
Patasangana neminister of labor kwekutanga after some years, vakaratidza kuti havasati vava treated kuti tikurukure hurukuro idzodzo. Saka hatisati tawana mhinduro yokuti kutripartite negotiating forum pari kutarisirwa kuti nyaya dzakafanana neidzodzo ndipo padzinogona kutaurwa. Tingagara pasi rini, hatisati tawana mhinduro. Asi isisu sebato revashandi tiri kuti kumamemba zetu aya anenge adaidzwa kuti vanegoshete mawages nemasalaries, ngavaise zvichemo zvokuti mushandi ngaapiwe $600.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Mumwe mudzimai nemurume wake amai Esther nababa Fungai Chasi vakatanga kirinika inonzi Global Aid Missions Clinic muguta guru reHarare, iyo inobatsira pachena vanhu vane usope. Kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Kiriniki yakadai ndeyekutanga kuvhurwa muZimbabwe yose. Izvi zvakaitika mushure mokunge mhuri iyi yabatsirwa nevana vaviri avo vakazvarwa vaine usope, zvinova zvinhu zvakasunda murume nemudzimai kuti vabatsirewo vabereki vanenge vasangana nedambudziko iri. Amai Chasi, avo vanove muparidzi wevhangeri, vanoti kiriniki yavo iri kubatsira vanhu vakawanda uye zvipatara zvave kutumirawo kukiriniki yavo madzimai anenge abatsirwa nevana vane usope, anenge asinganzwisise kuti chii chakaitika kuti zvare vana vakadaro.
Nezvimwe zvipatara atinoti ma maternity homes
ari kutotipa vabereki vanenge vabatserwa nemwana ane usopi, kunyanya ma first time mothers ane mwana ane usopi. Vari kuya pano mwana waonekwa na chiremba, and then over vataura na counselor. Basa ra counselor ndere kuti ape uchenjeri kana kuti zivo kuvabereki ava kuti chii chaitika kuti mwana azvarwe aine usopi.
Amai chasi vanoti haisi mhosva ingapiwe munhu kuti mwana azvarwe ari musope, asi kuti pane zviri munyama dzevabereki vechizvarwa zvinoita kuti mwana uyu azvarwe ari musope.
Tinoziva kuti magari edu vamwe vanoti akaroiwa ndosakaita mwana ane usope, vamwe vakati akatukwa, vamwe vanotaura zvakawanda wanda, asi vana mazvikoko vanotaura kuti mwana azvarwa aine usopi. Recessive gene yavanotaura inenge isina inonzi melanin yainotipa ruvara rwekuti toti uyu munhu musviba kana kuti akadai kala yake, ndo inenge isipo.
Amai chasi vanoti kiriniki yavo haisati yava kukwanisa kuva nevana chiremba vanogara varipo nguva dzose, zvikuru vaye vanoona nezvemaziso nevanorapa maronda epaganda nevanhu vane usopi, sezvo ichiri kungotanga.
Hatisati tane vanokwanisa kugara pano mazuva ese, nekuti kiriniki zvichiri kuvakiridzwa zvinhu zvacho zvese, nekuti hatisati tane mari dzekuti tise zvese kamwe chete. Asi tine vana mazvikokotawo vamwe vane makiriniki awowo wemaziso, vanopota vachiuya todedzera kuti vanhu uyai muonekwe maziso. Kana paine magirazi atapiwawo nevanodhonetawo tobva tapa magirazi.
Mumwe chiremba anoenda achinobatsira pakiriniki apa, Dr. Isaiah Makukutu, vanoti vabereki vanenge vaita vana vasope vanofanirwa kuenda kunoona vana chiremba chaivo, kwete kuenda kunoita zvechivanhu uko kune vamwe vanhu vanokurudzira kuuraya kana kuita zvisina maturo kuvana vane usope.
Vaya vamwe vanozviti vana godobori veun'anga nevamwe vemahebs mishonga nezvakasiyana siyana, vamwe vacho vanofunga kuti ganda iroriro rine simba rarinogona kudini kuporesa zvimwe zvirwere zvana HIV nezvimwe zvakadaro, potoparwa mhosva dzakaita sekubata vana chigaro vachifunga kuti chii, ndogona kudini, ndogona kuporawo chirwere changu kana ndogona kufuma nazvo. Kuri kunyeperwa nevanenge vachizviti vane mishonga inoshanda neganda rakadaro. Murikupaona.
Dr. Makukutu vanoti vanhu vanorarama neusope havana kumbosiyana nemunhu wese zvake, uye vanofanirwa kuendeswawo kuzvikoro, kuzvipatara nekumakereke kunonamata nevamwe.
Havana kumbosiyana nani kana kuti nani, isu vanhu tinozviti tiri normal. Handiti unormal wei? Mumwe ane mazinzeve mahombe, mumwe ane makumbo mapfupi, mumwe akafuta, mumwe akaita sei, takangosiyana sana, hapana vanhu vaviri vakadini vakafanana panyika.
Muzvare Gamuchirai Uzandi, avo vanoshanda nesangano rinonzi Alive Albinism Initiative, vanoti zvakakosha kuti Global Aid Missions Clinic ibatsire vanhu vane usope, zvikuru vaya vane gomarara repaganda.
Kliniki ikakwanisawo kuofawo mahealth services akaita sanana chemotherapy. Nenyaya yekuti zvatambotaura zviya kuti vanhu vane albinism kazhinji kacho vanoaffectwa neskin cancer. So skin cancer iyi inoda treatment yakafanana nana chemotherapy. Saka zvinotibetsera kana kliniki iyoyo ikawanikwa ichiadopta such services.
Global Aid Missions Clinic yakatanga basa rayo musi wa18 zvita gore rapera, zvokuti yave neurongwa hwekuzovhurawo makiriniki akadai kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe, sezvo vanhu vakawanda vari kuratidza kuti vanoda kubatsirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kuzeya mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanhu vasununguke kutaura nezvenyaya yegukura hundi. Munoonawo sei nyaya iyi uye ingagadziriswa sei? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vanhu vakagariswa patsva kunzvimbo yemapurazi yechama Gora pedyo neGogwe Center mudunhu reMidlands vodzingwa nemauto. Vamwe vatsigiri veMDC vanoti vanotsigira danho rava Douglas Monzora rekusakwikwidza vachamisa pachigaro chekutungamira bato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anogoneka nemufaro. Inwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ayekele ukuyenza ipolitical dialogue alone, kela ayenze inational dialogue. Yebo siyakwazi ukuthi maybe i 80% ya maZimbabweans are political, but kula abanye abantu bafuna ukubona ilizwe lisiye phambili lithuthuka, abalandaba lwalokhu okwembusazo.
Abasakhulayo bomkhankaso wokulwela ilungelo loluntu wethajamuka sesijikile bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge indlela zokulungisisa isimo somnotho elizweni esiqhubeka sonakala.
My ethi yena echasa ngokuchasa kwakhe ethi yayiyimpi eyayiselizweni namadizeni. Why kwabulawa abantu from emigrant kusiyafika emathethelele? Why bengabulawanga Harare?
Abantu abaningi bayawasola amazwi esikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana George Charamba awokuthi akuqondanga ukuchaza udaba lwe-Gugurawund njengombhuqazwe. Abakuhlelo lokunatha amaphilisi ehlisa igciwane lengculaza emzimbeni bakhuthazwa ukuthi bayihlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho kusasemasinya. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo bomkhankaso wokulwela ilungelo loluntu owethajamuka sesijikile bakhuthaza uhulumende ukuba adinge indlela zokulungisisa isimo somnotho elizweni esiqhubeka sonakala, besithi abayiboni inguquko embusweni okhona. Bathi njalo bafuna kwenziwe inkulumo uqobo ezipha zonke inhlangothi zempilo ithuba lokutsho imbono yazo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphume emhlanganweni lentathelo zindaba owenzelwe eMedia Center wokwethula lumkhankaso. Unobhala jikelele walumkhankaso uMnumzana Gilbert Bwende ulandisa ngabafuna kulungisiswe kusimo somnotho.
We are suffering. Nobody is enjoying this economy.
Akukho ohlezi kuhle ngalesi simo. Umkhuba wokuba inkokheli isebenzisa imali engekhoyo sesikubona njalo. Ukusetshenziswa kwendizamtshina ezibiza imali eningi okwenziwa imuli kamongameli selokhu waba ngumongameli kuyinto esingayikhangeleliyo kakhulukazi kulesi simo esikiso lapho umnotho welizwe ungemuhle, lo mkamongameli laye esesenza okufana.
In a bleeding economy, for that matter, is abnormal.
Omunye wamalunga alumkhankaso uMnumzana Thawuya Chinama uthi njengabasakhulayo bafuna inkulumo zokulungisisa umumo elizweni ziqhushwe ngendlela njalo zingagoqeli abezombusazwe kuphela.
Siyacela ukuthi ayekele ukuyenza ipolitical dialogue alone, sicela ayenze inational dialogue. Yebo siyakwazi ukuthi maybe i 80% yamaZimbabweans are political, but kula abanye abantu bafuna ukubona ilizwe lisiye phambili lithuthuka, abalandaba lwalokhu okwembusazwe.
Okunye kokumele kulungisiswe uChinama uthi ludaba lokunyamalaliswa kwabantu, esipha isibonelo sowanyamalala ngemva kokusungula umkhankaso we-Occupy Africa Unity Square uyitai Zamara olokhe engaziwa ukuba ungaphi lokuba uyaphila na loba hatshi.
Even imuli yakhe ifuna ukuzwa ukuthi ungaphi kathesi. Ukuthi president maybe akwazi ukuthi ungaphi, kumele adinge indlela zokudinga ukuthi uyitai Zamara ungaphi. Wafaka i-commission of inquiry but ayenzanga lutho.
Osakhulayo weZANU-PF uThafazi Mgwadi yena uthi okuthiwo ngabetha jamuka sesijikile ngamaphupho nje, ngoba ukususwa kukaRobert Mugabe embusweni kungatsho ukuba isimo sasingahle silunge khonapho khonapho. Umgwadi uthi kunje umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi wokulungisisa isimo somnotho ogoqela ukuqeda umkhuba wenkohlakalo elizweni. Abasakhulayo laba abaqhuba umkhankaso wabo phansi kweqembu leta jamuka sesijikile bathi bazothatha amanyathelo wokutshengisela ngendlela esemthethweni ukufuqa uhulumende we-ZANU-PF ukuba alungisise konke abakhala ngakho kuze kufezeke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Iningi esigabeni seMidlands kanye lesigabeni zeMandebeleni liyawasola kakhulu amazwi esikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba awokuthi akuqondanga ukuchaza udaba lwe-Gugurawund njengombhuqazwe ngoba le kwakuyimpi phakathi kukahulumente labahlamuki. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma lephephandaba elizimeleyo elethe Standard izolo, umnumzana Charamba uthe uhulumende kazange amane asukele nje abantu be-Midlands labemathebeleland ebabulala kungela sizathu. Kodwa uthe i-Gugurawund kwakuyimpi epheleleyo eyaqalwa ngabahlamuki ama-dissidents. Ngokunjalo uCharamba uthe kwakufanele uhulumende azivikele ngokulwisana labahlamuki laba. Kodwa abanengi kabavumelani laye besithi lo ngumbhuqazwe osobala lapho uhulumende ayeqothula khona omdala lomncane abuye acobodise ngitsho amakhehla lezalukazi ezingahlomanga. Omunye wabantu laba ngumnumzana Sikhumbuzo Moyo.
Mayi ethi yena echasisa ngokuchasisa kwakhe ethi yayiyimpi eyayiselizweni namadizidensi. Why kwabulawa abantu from eMidlands kusiyafika eMathebeleland? Why bengabulawanga eHarare?
Uthi ngoba kulapho kwakulaba hlamuki khona amadizidensi.
Hayi amadizidensi athithi thina amaNdebele. AmaNdebele namanje vele basithi singamadizidensi noma ubona nje ama-development ento ezenziwayo.
Khuluma laye ngempelaviki uMnangagwa yena uthe ufuna uZulu akhulume ekhululekile ngodaba lwe-Gugurawund. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzanikeza abaphathwa yisiga lesi ama-birth certificates kanye lama-death certificates. Kodwa umnumzana Gerald Ncube uthi ngaphandle kokucela uxolo uMnangagwa uyabe engenzanga lutho.
Akenze into efanele abuye emandebeni ezoxolisa behambe le lapho abagqibela khona abantu labana benzekana amathambo kwenziwa ama-DNA test. Abantu laba bengcwatshwe ngendlela efanele.
Wengeze wathi kumele abahlawule njalo abalahlekelwa izihlobo kulumbhuqazwe.
Akhompasethe izihlobo zalabo bantu. Ngokwenza lokho kuzakwenza ukuthi labo bantu abanezilondo ezibhidlayo ngaphakathi enhliziyweni zabo zikwazi ukuphola.
UNqabeni Khumalo ngomunye laye othi kavumelani lamazwi kaCharamba.
Lawo madizidenti abakhuluma ngawo asizange seza kuthiwa abanjwa. Nxa abanjwa komele abhalwe phansi ukuthi sibambe ubani lobani lobani senze ukuthi lokuthi.
Aha, kodwa indaba yama-dissidents Khumalo bengaba babe balutshwana mpela kodwa babe khona abantu laba. Sesike sezwa ngabo gayigusu, sesike sabona njalo abanye babo bephuma lapha kuma-interviews bezikhulumela ukubana babe ngama-dissidents.
Angeke ngiphike lapho babunkomo ukuthi babe khona ngoba siyakwazi ukuthi zikhona nje izehlakalo ezimbalwa. Kodwa-ke kungani bengabafunanga labo bantu ngaphandle kokuhlukumeza umphakathi?
Ngitsho lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi i-Gugurawund yaba ngumbhuqazwe hatshi impi.
Uhlelo lolutho oluqhutshwa ngumongameli luhle alukuhambe luye phambili. Okuningi lokhu ukuthi abantu bekhuluma ukuthi kwakuliwa kwakunjani, hhayi
Tinesi kwazi yoti ni matebelele ndi wakungela ampila. Yinto enza kala isi yazi yosonke. Ukubulawa kwa bantu. Akumelanga siku kubunguze loko. Yinto sekwekeni ya enza kala tinga kubalinge linyibala.
Umnumzana Wesley Sola yena wabulawelwa uyise.
Mina ngomunye walahlekelwa ngumzali wami ngoba ubaba wa SMPini. Uma SMPini wabuya. Mayebuya waqala ukusebenza. Kwenye kampani kwa Bulawayo lapana. Kota kutema kukala lolanu shupo loleana kwa wabanga banta batingwa hako kukala.
Ngokuthukuthela okusebantwini phezu kwalolu daba, umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaphumelela na uhlelo lukahulumende lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu. Ngokutsho kwabadala, sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingutungamili Nkomo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Inhlanganiso yakwele Melika eKhetho Institute lamhlanje ibe lengxoxo yokuhlaziya inhlupho ezibhekanele leZimbabwe. Kukhangelwa ikakhulu ukuthi amathuba akhona na awokuthi leli lizwe lihlenge enkingeni elikuzo. Intatheli zindaba eStudio 7 uChris Gande uye lapho obekuqhutshwa lengxoxo khonapha edolobheni leWashington DC. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungachazisela ukuthi kuyini obekusenzakala khona ngapha?
Yeah, bekulezi khwica mfundo ezine kade zikhuluma ngodaba lweZimbabwe, kodwa ke kube lenhlanhla lokuthi kube lo mphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube laye ube khona, kodwa yena ube zihambela nje ubengasinxuswanga kulo mhlangano. Labo abane kade bekhuluma baphe imbono yabo etshiyeneyo ngodaba lweZimbabwe ukuthi phansi kwesahloko sokuthi izizwe ebelizimele eAfrika seliswele yamathuba, kuyini okungenziwa ukuthi liphumelele. Yiso kade kusihloko sakhona kade beqoqa ngakho. Kodwa ukukhulu kakhulu esingathi yiko kube emqoka bekuludaba lwezitheso zenotho ama-sanctions. Phakathi kwabane laba abathathu bathe bona hayi ama-sanctions kumele asuswe. Oyedwa uMnumzana Barry Wood owenhlanganiso ye-RTHK eliphephandaba le-Hong Kong nguyothena hayi nxa sikhangela osekwenzakele ngemva kokhetho lokunye esikokukhanya ukuthi kwephula kwelungelo loluntu akumelanga ama-sanctions asuswe. Kodwa ke uMnumzana Goide Moore yena owenhlanganiso ye-Center for Global Development wake waba ngumphathintambo wakwele Ghana uthena hatshi izitheziso kazisuswe ngoba indlela ezisebenza ngayo aziphi ithuba uhulumende kumbe wabantu beZimbabwe ukuthi bakhulumisane lohulumende weleMelika kumbe amazwe awentshonalanga afaka izitheziso. Okukhona ukuthi bona bathi yenzani lokho khona sizakhuluma, wathi hayi akucale ukukhulunywe nxa kungehlula ingxenye yokungathathwa inyathelo lakhona.
Okunye okwenzakeleyo ke abantu baphiwe yini ithuba lokuthi labo bekhulume ngalolu daba kumbe bekukhuluma zona iziphathamandla kuphela?
Hayi, baphiwe sibili ithuba abantu babuza imibuzo njengoba ngijile ukubana umphathi ntambo wezemali laye uMnumzana Ncube ulaye uphiwe ithuba lokuthi aphendule eminye omunye umbuzo, kodwa uphiwe nje imizuzwana emithathu nje ngoba isikhathi kade singekade engafakwanga ukuthi akhulume. Kodwa yena ngokuphendula kakhe uthe khona ilizwe liphakathi kodubo, kodwa ayisudubo olukhulunywayo, ayisilo dubo lwakhona ngoba nxa ukhangela izibonelo zokugugudeka komnotho welizwe i-inflation kukhanya kusetshenziswa ezingayisizo eziyenza ilizwe leZimbabwe libe ngelesibili emhlabeni kuba lalokho okuthiwa yi-hyperinflation
kugugudeka komnotho okwedlulise amalawulo. Yena umzana Ncube uthe okwenza ukuthi kukhanye ungani iZimbabwe leZimbabwe liyilo elilandela eleVenezuela ukuthi kusetshenziswa impawu ezingayisizi.
Ye, okokugcina amafitshane uphethe njani lo umhlangano esingathi iconclusion bekukhanya amanzi egelezela ngapi?
Hayi, okukhanya nje ukuthi wonke umuntu ukhanya ngathi iningi livumelana ukuthi hayi izijeziso zenotho ye kumele zisuke ngoba ekugcineni zikhanya yizo esesetshenziswa yilabo abasentamjeni zombuso bapha le mibonelo yamazwe afana labo Afghanistan ukuthi agcina esithona hayi thina sisempini ngoba sisila izijeziso zenotho okwenza ukuthi umbuso ocuku ugcine ugxila yiwo ama-sanctions wona la.
Yebo ke sibongile ukuxoxa lawe kuhle.
Yebo.
Lo ke bekuyintathe izindaba yeStudio 7 uChris Gande ekhuluma ngokwenzakale kwingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezibhekane leZimbabwe yona enziwe ngabe Cato Institute yaseMelika khonapha eWashington DC. Live talk namhlanje sikhangela udaba lombhoqazwe owegogo round. Tumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indodakazi kamongameli Donald Trump weMelika u-Ivanka Trump uhlanganele nenkokheli yabezinkonzo esigodlweni se-Ethiopia e-Addis Ababa namhlanje. U-Ivanka osekwethekeleleni emazweni awezwekazi le-Afrika ufike kwele Ethiopia izolo elanda umhlangano wabesifazana abakumabhizimusi. Uphinde wabeka amaluba enkonzeni yenzelwa umthandazo wokukhumbula ababhubhela engozini yendizamtshina ye-Ethiopian Airlines ngenyanga edluleyo. Abayi 157 abaqoqi bomkhankaso wokutshengisela kwele Sudan bakhuthaze abalandeli babo ukuthi baqhubeke besiyabuthana esigodlweni sabebutho eKhartoum ukuze bafuqe abebutho laba ukuthi babuyisele intambo zombuso ebantwini ngemva kokuzihluthunela umongameli Omar al-Bashir ngeviki edluleyo. Abezempilakahle bakhuthaze abesifazana abakuhlelo lokunatha amaphilisi ehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni ukuba bayehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho kusasemasinya ngoba isivame ukubulala iningi labo mama abaphila legcikwane lengculaza. Abakuhlelo lwe-art therapy Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi omama abaphila legcikwane lengculaza abakuhlelo lokuthatha amaphilisi okwehlisa leli gcikwane emzimbeni bahlale besiyahlolwa imvukuzane yesibeletho ngoba isibulala abanengi. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi laloba umuntu ezinathela kuhle amaphilisi imvukuzane yomlomo wesibeletho iyabasusela amanqe ngakho kabahlolwe sikhathi sonke.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olwabomama abanatha amaphilisi amagcikwane kuthiwa ngama-ARVs. Le nto esibakhanya ibabulala kakhulu kuthiwa cervical cancer oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hhayi akula nkinga kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane ukuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operateki.
Uqhubeke ekhuthaza ukuthi labo asebaqeda ukuzala ukuba bakhutshwe isibeletho.
Njengoba kunjalo mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayayikhangelwa lokhu ngezikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube yimvukuzane ngoba imvukuzane iyabe sekutulete. Njalo labo mama sebaqeda ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisesiphume konke lo mlomo waso bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu.
Udokotela Ngwenya uthi imihlobo yemvukuzane yesibeletho miningi kodwa isuka ibe lobudlelwano legcikwane lengculaza ibe isihlasela ngolaka.
Okaningi umkhuhlane wemvukuzane lo omlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papilloma virus. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube le mvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagcikwane, imvukuzane le ibisisebenza ke le gcikwana lele-HIV. Lokhu kubili-ke imvukuzane yakhona ilumathayo kwamagama.
EZimbabwe uthi ikhona imithi yokuvikela imvukuzane kodwa ayeneli umuntu wonke.
Kwamanye amazwe abantwana bayahlatshwa ama-vaccine la uthiwa ngawe human papilloma virus bengakafikisi iminyaka engu-12. Manje lapha akhona ama-vaccine angikhona kodwa ayeneli ukuthi umuntu wonke atsho.
Uqhubeke echasisa ezinye izibonakaliso zemvukuzane le uNgwenya.
Izibonakaliso kwenzakala ukuthi kwesi sikhathi ungezwa lutho usisiza udoktora sekudlile kudala ngaphansi sobeyasuwopha igazi. Okaningi omama kuvange ukuthi umuntu engahlangana lobaba emacansini kukhanya umuntu usebleeda. Akumelanga umuntu ablide nxa ehlangana lobaba, yiyo into ekhanya masinya okokuqala.
Kodwa uthi zikhona indlela zokwelapha imvukuzane le.
Imithi yangkhona imvukuzane kumele ilatshwe nxa isaqalisa iyaye siyayi-operator omuntu asile kuhle. Nxa ukuthi sihambe kakhulu ihanjiswa ku-radiotherapy.
Umkhokheli welinye lamacele awe-MDC unkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumvukuzane yebele wasungula inhlanganiso ekhankasela imfundiso yokulimukisa ngemvukuzane yebele kanye lokwehliswa kwentengo yokuyelapha.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu-1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yi-cancer. Sakhankasela ukuthi i-cancer kwi-treatment yangkhona ichiphe phela.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer awareness month ngoba isithethe imphefumulo yabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Imvukuzane yomlomo wesibeletho yona ibikwa sekuyiyo ekhokhelayo ekuthatheni imphefumulo yabesifazana abakuhlelo lwe-art therapy. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Abantu sebekhuthazwa ukuyahlolwa kungela mbadalo ezibhedlela zakoBulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Inhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum ebona ngokwabiwa kokudla ngemfanelo i-monitoring and evaluation eManicaland lapho kulabantu abathinteka kusehlakalo sezulu lesiphepho Cyclone Idai ithi liyaqonga inani lalabo ababotshwa bezama ukuthatha impahla ngokungekho emthethweni kulindawo ngoba kusetshenzwa ndawonye lamapholisa. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ongumgcini sihlalo walinhlanganiso.
Yes, athi asifake abantu kuma committees e monitoring and evaluation yikho libona abanye abantu be so kunokubotshwa ubundawe number yabantu abazincedayo ngokudla kwabantu selokhu lisanda lisiya lisanda sokuze kubotshwa lalaba abalezikhunje ezinkulu. Kusayenziwa ama-systems awokuthi yena kube le-accountability anjengokwenzela ukuthi ukudla kwabantu kungakhoniswa ngabantu abangamelanga abasebenzela uhulumende kumbe bona ama-aid workers kumbe njalo kungabi labanye abantu awungabangazeli khona abangakho abangathintekanga ngokuwamapholisa lawo sebenza lawo ngoba yiwo a-enforcayo. Thina singamonitha sibone ukuthi kulamabhuku kulama-weakness laphana amapholisa alandelela-ke abophe. So far ukhanya hhayi umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu kodwa vele-ke akuswelakali phela lapho kulabantu khona babe khona vele wawomanipulate ama-systems ukuthi azincede. Kukhanya kuimprove kuya-improve civil accountability akula insolo sezisiya zisehla kutshengisela ukuthi kuba le-efficiency.
Ubona kodwa abantu lokhu bekuthola ukudla njalo kuyenela lezinye impahla abaziswelayo.
Hayi khathesi sekusuka lohlupho lokuthi ku-oversubscribed kodwa-ke sikuyabongwa siyabonga kakhulu sake sakhuluma labayogogo ababebonga kakhulu babonge bezibe besisinyembezi. Omunye umama wazethela into esabeyishoda yinyama kuphela nje ukuthi nabo bake bazugazana kutshengisela ukuthi ukudla bayakuthola impahla bayazithola. Okusasebuhlungu of course kulahlekelwa izihlobo abantu lokho be-traumatized. Sishiye kulabafundisi khona ngale ku-ground nabao nezinye inhlanganiso ezine-psychosocial support ukuthi bakhansele abantu lokwakhelwa abantu izakhiwo zabo nezambuzi zisaseyinkinga. Kodwa-ke o-UNICEF nabanye abahambileyo abanye basuke kobulawayo besiyavolontiya ama-services abo khona ngale ukuthi abantu bathole izambuzi babe lamanzi. Uhulumende nguye kumele aphume ne-lasting solution. Indawo leyana ngokubona kwethu kusengaphinda futhi ukuthi kube khona futhi e-natural disaster ngoba ikhanya ngani indawo leyana ilamanzi ngaphansi ukuthi ayi-underground aquifer abantu nabana kabasuse kusale nje abalimayo.
Iqembu lomdlalo wenguqu elingene lonyaka esigabeni seCasuleka Premier Soccer League eleMushowani Stars libe ngutsheki lobhanqa 2-2 lentshantshu zanyaka enye iqembu le-FC Platinum emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare namhla emini. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Abahlehlele iqembu leMushowani Stars nguBlessing Phiri kanye lo-Evans Kadema kuthi abalitshayele emambuleni abeqembu le-FC Platinum ngu-Elvis Moyo kanye loNeva Tikere. Limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum selitshiywa ngemiklomelo emibili ngamaqembu abalisayele Chicken Inn kanye leLewange, wona okuyiwo mabili kuphela asenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe lonyaka kusigaba se-PSL. Iqembu le-Chicken Inn ilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yethobamo nomunye okulinani eliphethwe liqembu leLewange, kodwa abafana be-Chicken Inn bahlezi phezulu ngoba behlohle amagoli ayisikhombisa bahlohlwa kanye, ikanti abeLewange bahlohle amagoli ayisithupha bahlohlwa kabili. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo eyisikhombisa. Kusenjalo amaqembu alandelwa ngabaningi elizweni athele Dynamos kanye lele Highlanders aqhubeka eqhuba nzima njengoba womabili ekhephansi emidlalweni yangempela viki edlileyo. Iqembu le-Highlanders litshaywe nge-2 kanyanga le-Chicken Inn kuthi iqembu le-Highlanders lona linqotshwe nge-3-1 liqembu le-Harare City. Limpumela itshiye iqembu le-Dynamos lilemiklomelo emithathu kusithi ele-Highlanders lona lilemiklomelo emibili ngemva kwemidlalo emithathu. Iqembu le-Highlanders libhekane lodubo lokuba abadlali balo bakhalele umsebenzi ngesikhathi kulungiselelwa ukuqala kwemidlalo yalo nyaka, njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu kuthi ungadlali kwabo kuhle kuyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo.
Iqembu leHarare City lisikhulele njalo ngizaphinda ngitsho njalo ukuba ukungalungiseleli ngemfanelo imidlalo yalonyaka yiyo imbangela yokungadlali kuhle kwethu. Impumela le iyisibonelo esokuba asingeke siqhube kuhle nxa singalungiselelanga ngemfanelo, njalo ifana lecilongo elikhala litshela wonke nje olilunga leqembu ukuba kumele sivuke emaqandeni.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Triangle lona elemiklomelo emine ngemva kokunqoba kanye laba ngutshikilobhanqa kanye lanqotshwa emdlalweni wowodwa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphindisele ukuvinjelwa ukuyadlala kumidlalo yokudinga intshantshi lezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseNgilandi lonyaka elakwenziwa ngele United Arab Emirates nyakenye ngokutshaya leli qembu lezivakatshi kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International. Kusele umdlalo owodwa ozadlalwa.
Siyabonga ke Joseph Njanji, isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.